Chiziviso, mukanzwa zvakunyanya kunakidza, musanhanzva masipika, muchifunga kuti ndiye ari kunaka. Ari kunaka ndiani? Baba rare musadaro.
I'm out in another place. Just set a pace. Baba rare.
Kupa